Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri mbudzi 8 2022. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vatsigiri vebato reZANU PF vopomerwa mhosva yekuda kuvhiringidza musangano webato reCitizens Coalition for Change muHarare asi mapurisa achiramba akapeta maoko. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti nyika dzakabudirira dzinofanira kupa dzichiri kubudirira mari kuti dzisarambe dzichishandisa marasha nezvimwe zvinosvibisa mweya wekufema. America yoita sarudzo dzakakosha dzemamidterm dzichaburitsa kuti ndiana anenge ave bato riri kutonga mumatare eHouse of Representatives neSenate pakati pemaDemocrats nemaRepublicans. Indiwe mimwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanofungidzirwa kuti vatsigiri nedzimwe nhengo dzebato riri kutonga reZANU PF vari kupomerwa mhosva yekukonzera mhirizhonga nekuba zvekuzvishambadza kana kuti mabhana ebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change pamedia center muHarare nhasi. Bato reCCC rinoti kunyange mapurisa anga aripo angoregedza vatsigiri veZANU PF ava vachiita havo madiro aJorgina. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Bato reCCC rinoti vatsigiri veZANU PF vatora zvekushambadzira bato ravo kana kuti mabhana zvazoita kuti vaenderere mberi nekuita musangano nevatori venhau vachitaura nezvemamiriro akaita zvinhu munyika pamberi pesarudzo vasina zvekushambadzira bato ravo. Asi nekuda kwokuti vanonzi vatsigiri veZANU PF ava vange vari pamukova nedzimwe nzvimbo dzakapoteredza mahofisi emedia center, vakuru vebato reCCC vazoita musangano wevakavhara magoni. Papera musangano uyu vatungamirira vakusanganisira vakafanobata chigaro chemutauri webato iri muzvare Fadza Emahere nevamwe vatori venhau vazomanikidzwa kubuda nemumwe mukova wekuseri vachityira kuitwa kafira mberi. Muzvare Mahere vatenda kuti vabirwa zvekushambadzira bato ravo vakati mhirizhonga iyi inokanganisa kuitwa kwesarudzo gore rinouya.
Natitangitine press conference yatangitinayo asi tashamiswa kuti mayouth eZANU PF aungana pamedia center patangitifanira kuita press conference iyoyo vakatanga kuita mhirizhonga vakatora mabhana edu nepropeti yedu. Ezvinezvi mapurisa akamira panze vachida kuvadefenda, hapana asungwa. Iti tinoti nyaya yemhirizhonga ngaimire. Rumbiro remutemo rinotaura kuti mapato ose anofanira kupiwa mukana wekuchea maijes avo nekutaura urongwa hwavo.
Izvi zvatsigirwawo nevakafanobata chigaro chemunyoro anoona nezvesarudzo mubato iri vaIan Makone, avo vachema chema kuti nyika haigoni kuita sarudzo dzakachena vanopikisa vachiitwa tsvimbo mugodzi.
Violence yavari kuita kuzvidza kutizvi masamba asiyana. Violence yavari kuita iyi kuda kusvidzira vanhu kumaruzevhu. Violence yavari kuita iyi yokubharura manhu mabhana edu emunomu idesperation. Isusu tiri kuti hatisi kudzorodzera shure ayo.
VCCC vanoti nhengo dzebato ravo dzakarwiswa mazuva adarika kumasvingo Mashonaland West neMatabeleland South. Asi mushandi mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko muZANU PF vatafadzwa mugwadi vati bato ravo harina chikonzero chekutora zvinhu zverimwe bato vachitiwo bato ravo riri pamberi mukukurudzira runyararo munyika.
Vanhu veCCC vanozikanwa vari vanhu vane mbiri yemanyepo nokuti imimi makazvitarira musangano weZANU PF une chekuita neregaria yeCCC pakuti kudii. Hatidi zvinhu zvakaita seizvozvo. Nyaya yemhirizhonga kuno kumusangano vakuru vemusangano vamunangagwa president neutungamiri wese havatenderi mhirizhonga zvisinei nokuti yaitwa nani kana kuti yaitirwa kupi uye yakanangei. hatitarisi ruwara rwezo mapato ematongerwe nyika kana tigadzirisa nyaya dzemirizhonga.
Murongi wemabasa muZimbabwe Election Support Network amai Ellen Dingani vakurudzira runyararo munyika vachiti mirizhonga inoita kuti sarudzo dzisabuda zvakanaka.
Tinoda kukumbira vemapolitical parties vose zvavo nyange vebato variri kutonga kana kuti vari kuma opposition kuti vaudze masupporters avo kuti vasaikonzeresa mirizhonga, nokuti mirizhonga inokanganisa sarudzo kuti dzibude zvakanaka.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kumutauriri wemapolice assistant commissioner Paul Nyati sezvo nhare mbozha yavo yanga isiri kudairwa. Mukuru wemedia center vaNS Mudzengi vashorawo kwavati kuvhiringizwa kwemisangano pamahofisi avo, vachiti basa ravo nderekuona kuti chero upi zvake munhu anoda kutaura nevatori venhau anowana mukana.
Pano apa ndepekuti vanhu vauye, vanga vave vatoripi, vanga vave ZANU-PF, vanga vave CCC, vanga vave MDCT vezanundonga kana batoripi zvaro kana zvimwe zvizvarwa, zviuye zvipire mashoko ezvoda kupira zvichitaura nevatapi venhau. Saka kuti vanhu vamiswe mukupira mashoko avanoda kupira chinhu chisina kunaka, hazvienderani neutongo hwechitezvo.
Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakurudzira nyika dzemuAfrica kuti dzitaure nezwi rimwe chete panyaya yekugadzirisa dambudziko rekushanduka kuita mamiriro ekunze zvichikanganisa magariro evanhu zvakanyanya. VaMnangagwa vakabatana nevatungamiri venyika dzinosvika zana vari kuSharm el-Sheikh kuEgypt kumusangano wezvekushanduka kwemamiriro ekunze wechimakumi maviri nenomwe kana kuti 27th Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change kana kuti COP27 uyo wakatanga nemusi wesvondo uye uchipera musi wa18 Mbudzi. Blessing Zulu anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano uyu nhasi, vaMnangagwa vati nyika dzakabudirira dzinofanira kuzadzikisa zvadzakavimbisa nyika dzichiri kubudirira panyaya yekudzipa mari yekuti dzigadzire mhando dzemoto dzisingasvibise mweya wekufema dzakaita semarasha. VaMnangagwa vativo zvirango zvavanoti zvakatemerwa Zimbabwe nenyika dzakaita seAmerica, Britain nedzimwe dzekumawirira zvirukanganisa zvikuru hurumende yavo muzvirongwa zvekurwisana nekushanduka kwemamiriro ekunze.
Greater progress would be made on our climate goals were it not for the albatross of illegal economic sanctions imposed on our country. We demand the immediate lifting of these unwarranted and punitive sanctions. And we are ready to play our part in addressing climate change and other challenges that face our world.
Mutungamiri wenyika akurudzirawo kuti nyika dzemuAfrica dzitaure nezwi rimwe chete nekuti hadzina kubatana padano rekuti dzoramba dzichichera mafuta ekufambisa dzimotokari nekushandisa marasha here kana kuti kwete. Zimbabwe ichibatsirwa neChina iri kushandisa marasha kugwenya remagetsi rekuhwange. China, iyo inonzi iri pamberi kusvibisa mweya wekufema, inombopa zvivimbiso zvekuti icharega kumira kushandisa marasha kana kubatsirawo nyika dziri kuashandisa dzakaita seZimbabwe. Kunyange hazvo Zimbabwe iri kutatarika kuwana mari, mutungamiri wenyika yeSouth Africa Cyril Ramaphosa vange vachifara kumusangano uyu nemari inosvika mabhiriyoni zviuru zvisere nechidimbu kana kuti 8.5 billion yekubatsira nyika yavo kuvandudza mhando dzemoto yavakapiwa nenyika dzinosanganisira America, Britain, Germany, France nemubatanidzwa wenyika dzekumawirira weEuropean Union. South Africa iri pachidano chegumi nechitatu panyika dzepasi rino dzinonzi dzinosvibisa zvakanyanya mweya wekufema. Nyanzvi munyaya dzezvemamiriro ekunze vaLawrence Mashungu vanotiwo misangano yakadai yakakosha zvikuru.
Nyika dzose dzapasi rose dzakatarisana nekuvandudza hurongwa hwadzo wokurwisana nematambudziko eclimate change kana nekushanduka kwamamiriro okunze uhurongwa hwetingati women nationally determined contributions uhurongwa hwenyika dzose dzinotarisirwa kuti imwe neimwe nyika ingaitei kuti idzise chiutsi chinokonzera kuchinja kwamamiriro okunze and zvakaonekwa nenyanzvi nama experts kuti hurongwa hwakaiswa nenyika panguva dzino tikahwerengedza zvose zvinokwanisa kuitwa nenyika dzose panguva dzino hwema NDC haukwanisi kusvitsa nyika pachinhano chokudzisa kupisa kwakanyanya kungasvika pa 1.5 degrees kana pa 2 degrees nezvakati nezvatataita saka nyika dzose dzinotarisirwa kuti dzivandudze zvakanyanya zvadzakavimbisa kuti dziite panyaya iyi
Numa yeAmerica panyaya dzekushanduka kwemamiriro ekunze vaJohn Kerry vati sarudzo dziri kuitwa nhasi muAmerica hadzisi kuzokanganisa gwara reAmerica munyaya dzezvekudzivirira kushanduka kwemamiriro ekunze. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
America iri kuita sarudzo dzakakosha zvikuru nhasi kana kuti midterm elections izo dzakakoshera kuti nderepi bato pakati peDemocratic Party neRepublican Party achange ave bato riri kutonga matare eParamende. Pari zvino mudare reHouse of Representatives maDemocrats ane nhengo mazana maviri nemakumi maviri kana kuti 220 uko maRepublicans aine nhengo mazana maviri negumi nembiri kana kuti 212. Mudare reSenate pari zvino dare reSenate rine nhengo makumi mashanu kubva kumaRepublicans nemakumi mashanu kubva kumaDemocrats. Asi nekuda kwekuti mutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Kamala Harris vebato reDemocratic Party vanovhota kana paine mangange, bato remaDemocrats ndiro riri kutonga muSenate. Pane sarudzo dzakatarisirwa nevakawanda zvikuru kuPennsylvania, Arizona, Georgia, Michigan, Nevada neWisconsin. Marvelous Musanganya uye weStudio 7 abata chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri kuWisconsin amai Lucy Ndongwe avati vari kuenda kunovhota.
Zvakakosha kuti vanhu vanoka vachivhota nekuti vanosarudza vamiririri vavo vanoratidza mavalues avo nezvinhu zvakavakoshera paupenyu. Zvakare kudzoka vanhu vachimbotovhota nekukumbira kuvhoterwa vanenge vachibvunza kuti zvamashandira andiri kuita ndiwo here anokufadza ndoramba ndichidaro here kana kuti ndogadzirisa. Saka zvinhu zvakakosha pakuti zvinopa inzwi to the ordinary person.
Tinoona imomo muWisconsin iri kunzi ndo imwe yemastates avanoti ma battleground states. Vakamira sei pari zvino ndianani vari kukwikwidza?
Muwisconsin pane ma races akati wandei. Panotangira yekuSenate. KuSenate kuna Ron Johnson vari kukwikwidzana nava Mandela Barnes vemaDemocrats. Anga ari mo pari zvino anga ari muRepublican vaRon Johnson. Tiri kuona makwikwi acho anenge akaita mangange nenyaya dzokuti Wisconsin vanoiconsider hongu sekuti battleground state but is also a purple state. Kana ndichiti purple state zvinoreva kuti inogona kuenda chero kumaRepublicans kana kuenda kumaDemocrats zvichienderana nekuti munhu wacho ari kuda kuvhoterwa ari kunyanyomirira zvinhu zvakaita sezvipi.
Unoona pane zvingadzidzwe here pakufambiswa kuri kuitwa sarudzo ikoko kuWisconsin kwamuri nekufambiswa kunoitwa sarudzo kuZimbabwe?
Yeah, ndinoti nyaya huru yendakaona ndeyekuti panoita kurwisana kwemaideas kwete kwemuviri kana kupisirana dzimba kana kurovana ende unogona kuwana muDemocrat nemuRepublican vachitomwidzana ti vachitodiscussa pasina mhirizhonga. Saka zvinhu zvakanaka zvokuti tikwanise kunge tichidzidzawo senyika yedu kuti vanhu vanokwanisa kuita sarudzo uye vachibva pamadivi akasiyana and uchimiririra divi rako zvakasimba asi usina kana kuguma umwe munhu asi ingori nyaya dzepfungwa nezvamunenge muchida kuitira uye zvakare kunyatso leya pasi zvaukufanira kunge uchinoita vanhu vachizokubvunza kuti makore mashanu apfuura takambokupa mandate wakadii uya uzotitaurira zvawakaita.
Vanga vari amai Lucy Ndongwe Chikovero vachitaura naMavelas Musanganya uye weStudio 7 vari kuWisconsin muno muAmerica. Vesangano rinoona nezvekutengeswa kwemangoda pasi rose veWorld Diamond Council nhasi vashanyira nzvimbo iri kucherwa mangoda yemarange kumanikaland. Izvi zviri kuteverawo kusarudzwa kweZimbabwe kuti ive sachigaro weKimberley Process. Asi vanomirira vagari vemunharaunda yekwaChiyadzwa vanoti varambidzwa kuratidzira kwavanga varonga vachitsutsumwa nemabatirwo avari kuitwa, kusanganisira kwavanoti kushungurudzwa nemapurisa pamwe nemauto uye kusapiwa zvavakavimbiswa kusimudzira nharaunda yavo. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvezvicherwa vaWinston Chitando kana gurukota rezvemukati menyika vakazembeka zembe sezvo vanga vasiri kudaira nharembozha dzavo. Asi Blessing Zulu Studio 7 abata mukuru wesangano rinoona nezvezviwanikwa reCenter for Natural Resource Governance Rafarai Maguhu.
The World Diamond Council isangano rakamirira industry kana kuti mabhizimisi anoita nezvengoda pasi rese. Asi vane mamembers avo akatekeshera, mamwe acho vanoita zvekumaina vakaita sana Aurosa ivavo, vana De Beers, mamwe acho makambani anoita zvekugadzira yatingati jewelry, zvuma zvinenge zvakagadzirwa nemadiamonds.
Sei zvakakosha kuti vashanyire Zimbabwe panguva ino?
Zimbabwe ndo yachea weKimberley Process for 2023. Saka nekuda kwaizvozvo World Diamond Council iri muno muZimbabwe kuti ikwanisewo kuona kuti zviri kufamba sei maringe nekucherwa kwemadiamonds munyika, uye kuti vangabatsire sei kuti hurumende yeZimbabwe ikwanise kuwana zvairi kuda kubva pachairmanship wayo. Saka ndosaka pavakabva kuKimberley Process plenary kuBotswana vakabva vangonanga kuZimbabwe kuti vambonoonawo zviri kuitika kwamarange nekumbotarisa kuti maripots avari kunzwa nezviri paground zviri kuenderana here.
Tiri kunzwawo kuti ivo vanhu vekwamarange vanga vachida kuratidzira, mukatiudze kuti zviri kufambawo sei semanzwiro amuri kuita.
Vanhu vekwamarange vari kutorawo mukana iwoyo kuti vaedzewo kuratidzira kugunun'una kwavo, kusafara kwavainako nekuda kwekuti ngoda dzekwamarange hadzina kushandiswa kusimudzira upenyu hwevagari vekwamarange. Tichitaura kusimudzirwa kweupenyu hwevanhu, tiri kutarisirawo kuti mari dzengoda dzinobatsira kugadzirawo migwagwa yemunzira dzinopinda mamarange, nechikonzero chekuti migwagwa iyoyi iri kukanganiswa nekuda kwemazirori anoshandiswa nemamining companies. Chimwe chiri kutariswawo zvekare inyaya yekuti kliniki yekwamarange inonyadzisa kuti muti ikliniki iri padhuze nepari kucherwa ngoda. Vanhu vari kuti hurumende ngaisimudzirewo kliniki iwe kana chipatara referal hospital yemarange. Kwotewo zvekare kune ishu yeconcession yekuti hurumende yakasovimbisa kuti Marange community ichapiwawo nzvimbo yavo yavanochera ngoda dzavo, kana vachera mari yacho yoshandiswa kusimudzira upenyu hwevanhu vamarange uye nekupedza urombo mukati menzvimbo yemarange.
Mukuru wesangano rinoona nezvezviwanikwa reCenter for Natural Resource Governance Vafarai Maguhu vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Aya ndiwo makundano makuru emutambo pasi rose gore rino. Batanai neVoice of America mumhemberero dzemakwikwi akakosha zvikuru aya muAfrica. Tichange tichikupa izvi zvere zvinenge zvichiitika kumakwikwi aya. Tinenge tichitaura nenyanzvi nezvemitambo inenge yoda kutambwa, uye kana yapera tichaziya nezvevatambi vanenge vachitamba zvinonwisa mvura pamwe nezvikwata zvingangoshamisa vakawanda kumakwikwi aya, tichizeyawo nezvevarayiridzi. Ngatisakanganwe vatsigiri vemutambo uyu kubva pasi rose uye iwo vemudhoa. Tinenge tiri kumakwikwi aya kusvika apera. Musasaririre pamakuwerera aya pano paVOA Africa neStudio 7. Ngatibatanei mukuona zvidovado nemachiripiti zvichabuda kunhabvu yeWorld Cup. Vatereri murukuye uchizwa kwenye mchitevera shiruku buda kumakwikwi e World Cup kudoha. Tombotarisa zaitika kune dzimwe nyika. America nasi yatemera zvirango kechipiri mumavhiki maviri kumakambani emuAfrica anonzi ari kupa mari chikwata chinopfurikidza mwero cheIslamic State. Zvirango izvi zvatemerwa makambani emuSouth Africa kunyanya. America inoti yakatemerawo zvirango kame kachikwata kaitengesera veIslamic State kuSomalia. America inoti chikwata cheISIS chave kutandavara muAfrica mushure mekukundwa muhondo dzekuIraq neSyria. Bazi rezvemari muAmerica reTreasury's Office of Foreign Assets Control ratemera zvirango vanhu nemakambani vanodyidzana neISIS kusanganisira Nufail Akbar, Yunus Mohammed Akbar, Mohammed Akbar na Umar Akbar. Makambani avo ari munyaya dzekuchera goridhe, kuvaka nezvimwe. Mutungamiri wenyika yeUkraine vaVolodymyr Zelensky vanoti nyika yavo yakagadzirira kuita nhaurirano dzechokwadi nenyika yeRussia. Vati vanoda nhaurirano kana Russia ichibva mumatunhu ayakapamba uye kuripa vanhu vayakauraya nekusunga vose vakapara mhosva dzehondo idzi. Zvichakadaro, North Korea iri kuramba zviri kutaurwa neAmerica zvekuti iri kubatsira Russia nezvombo zvekurwisa Ukraine. Nekuona kubudirira kwarinoti kwakaita zvirongwa zvaro zvekutanga zvekuedza kudzikamisa upfumi hwenyika pamwe nekusunga inflation kuburikidza nekutengeswa kwemapeni egoridhe, bhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe rinonzi nebepa nhau reSunday Mail svondo rinouya riri kuwedzera zvakare mamwe mapeni egoridhe ane uremu hwepasi pasi anosvika zviuru zvina nemazana mashanu kana kuti 4500 achange achidirwa pamusika. Asi hurongwa uhu hwagara huchisimudza maonero akasiyana-siyana kubva kunyanzvi mune zveupfumi, dzimwe dzichihupembedza asi dzimwe dzichishoropodza. Mumwe wevari kupembedza danho rekutengeswa kwemapeni egoridhe iri ndiDr Prosper Chitambara, avanoshanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, avo vanoti kuparurwa kwemapeni madiki-diki aya kuchapawo mukana kune veruzhinji wekuti vange vachikwanisawo kuchengetedza mari dzavo kuburikidza nekutenga mapeni aya.
I think idanho rakanaka pakuti rinoita kuti vanhu vakawanda wawane mukana wekunge vachitengawo magold coins aya seimwe nzira yekunge vanhu vachichengetedza mari kana vachinge vachiinvesta. Munozva imi donzvo rehurumende uye donzvo remasustainable development goals nderekuti hapana munhu anofanira kunge achisiyiwa leaving no one behind. Saka masmaller gold coins anoita kuti masmaller investors or even ma ordinary citizens anenge achidawo kutenga magold coins akwanise kunge achitengawo. Saka I think zvakakosha.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira Dr Charles Mutasa vanotiwo kuuya kwemapeni egoridhe kwave kuonekwa kubatsira kwazvo sezviri kuonekwa nekuderera kweinflation kwakaitika mwedzi wapera.
Saka zvakaitwa neMinistry of Finance pamwe chete neReserve Bank zvekugadzirisa nyaya yemainterest rates, nyaya yeprocurement nenyaya yemagold coins zvakabatsira kuti inflation yedu itidzikei munyika medu. Asi ndoona kutaura kuti kukurukurirana kwevashandi nevashandirwi uye nehurumende zvinokosha kuti vanhu vawane masolutions kudambudziko reinflation.
Asi imwe nyanzvi mune zveupfumi Muzvare Chenai Mutambasere vanoti hapana zvikuru zvati zvaonekwa zvati zvaburitswa nekuuya kwemapeni aya. Muzvare Mutambasere vanoti vanhu vanongonzwa kuti kwatengeswa mapeni akawanda zvakati asi hapana umbowo hunoiswa pajekerere.
Chekutanga panyaya yemagold coins iri kutaurwa indakamirira voruzhinji hatina zvatinoziva pamusaka pekuti gold coin iri hapana kana akamboriona kana kurifemedza kuti riri kutengeserwa ani, riri kutengeserwa kupi. Naizvozvo isu soruzhinji hapana munhu ane umbowo wekuona kuti magold coin aya ari kutengeserwa ani, ari kumatenga acho, vanhu vakawanda zvakadii vari kumatenga, uye Varu kumatenga vachiita ekuchengeta here kana kuti varu kutengeserana hazvina anoziva.
Dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dzinoti kunyange hazvo hurumende pamwe neReserve Bank of Zimbabwe vari kuti mapeni egoridhe aya pamwe nemamwe matano avari kutora akwanisa kudzikamisa upfumi hwenyika nekusunga inflation. Zvirongwa zvehurumende zvinoda mari zvinosanganisira mabonus evashandi vayo, zvirongwa zvekurima zvakaita sepfumvudza nepresidential input scheme uye sarudzo dzichaitwa gore rinouya zvinogona kuisa mudondo urongwa hwose uhu. Mapeni ari kutarisirwa kuparurwa svondo rinouya aya anonzi achange achitengeswa nemutengo wemadhora ekuAmerica pamwe nemadhora emunyika zvichienderana nemutengo wegoridhe pamisika yekunze yezuvaro sezviri kungoitwa pane mamwe akaburiswa kare. Gavhana veRBZ Dr. John Mangudya vakazivisawo kuburikidza neSunday Mail kuti kubva muna chikunguru mapeni anodarika zviuru gumi nechimwe kana kuti 11,000 atengeswa munyika. Zvasarira kuonekwa kuti mapeni achange ane mutengo uri pasaya kana adirwa munyika veruzhinji vachaatambira zvakadii. Munhau dzemitambo, nhasi tine hurukuro naLloyd Samaita Mutasa, murayiridzi wechikwata cheGreen Fuel chekuchisumbanje, icho chakakwanisa kubudirira kupinda mukasto Laga Premier Soccer League. Ngatinzwei hurukuro yaaita naBlessing Zulu Studio 7.
Handi ndinoona chizvino yakakurumidza kupera tekuti tikaita gadhiri yedu semafungiro atinoita isusu nerikisa kuti vakomana patinozotanga vachaona vachange vachinakidza nemutambo hazvisi zvitsva kuti tipinde mupremier league vatungamiri vari kuno tine mapurazi futi akanga ari muleague imomo akambotambira imomo tine vana zvevari vanga vasati vatamba asi vane note of desire yekuda kuratidzawo kuti isusu tine zvatinazvo mukaona vakomana vachitamba vachisvika palevhel yekuti unotamba 28 games isina kudyiwa inogona kuzoita iri division 1 but it says something about what the degree vari vatambi. Saka tida kuti tiita gadhiri yedu zvakanaka sematarisiro atinofunga wese makokis tikave nekuwirirana tikave nekubatana semhuri kuno kuzinziro nodayira kuti tinosvikawo kumalevhels akaita sezvaakuitwa nana platinum yezinzi.
Tichitarisawo kuti chikwata chenyu chinotambira kuchisumbanje zvakakosha sei mukusimudzira nhau dzemutambo munyika?
Zvinofadza zvikuru nekuti mukaona kumashure uku iyeyo nzvimbo iyo hayangatendoni nzvimbo yaitaurwa nezvayo kunyanya nenhau dzegora kunyanya chipindo south iyeyo ine chisumbanje ndokekutanga kuti timu ipinde mupremier league. Saka zvinoita kuti bhora rispredhe munyika dzese pane vamwe vayo vanogara kune chisumbanje vanga vasingatombogara vaenda kuHarare kana kuBulawayo vanga vasina mufanirowe but kupfurikidza nekuziva kuti kwava netimu yavo inonzi Green Fuel kana vana vanotamba kunana kunana chipinde kuyekuyo zvapapa dhidzi zvekuti vanozoita rudo nekuti kana isika takatanga kutamba bhora taitoona vanaidhodhatero vai vachitamba ndo vakatiinspaya kuti tizoita zvatakaita. Saka vakaona vana vachitamba bhora vachionawo matinzi ayo avaiona mutv aakusvika munzvimbo dzavanoraramira vanoda kuteedzerawo. Ndinodayira kuti kana hakusi kubhora chete asi nzvimbo chaiyo chaiyo inoshanduka mukoma.
Mukoma Lloyd anozivikanwa nekusimudzira vakomana vechidiki. Ndevapi vamuri kutarisira kuti vachashura mari kubva kuGreen Fuel pane vakomana vamuri kutamba navo vechidiki?
Kuno kuzvinhu zvikafamba mushe tine vakomana vezana tinashe munemo vasati vazivikanwa asi vaakutoratidza munoziva kana taitaura zana tinashe munemo taitaura zvevanhu vakaita sana kamavhinga vekuRuma Madrid kuti hande mukuona kuuya kwakaita ana kamavhinga vachitorerana katinero ana tinotenda majamanda ana Victor Machopa tinavo vakomana vechidiki vachauya vachiratidza kuti pane zvavarida kuratidza munyika yeZimbabwe.
Tinotenda Lloyd Samaita Mutasa. Ini ndini Jonga Kandemiri ndokusiyai mwina Keina Gumede Saidi.
kwa kuhizika disenda.